manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 12 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Jira nekubvira tinoendesa zvatinozeya izvi vanototambira dzimwe nguva zvinototambirwa nemunyori mukuru executive secretary takambozvipawo vasalamao tikambozvipawo vastagomena tax.
Masangano akazvimirira oga munyika dziri kuchamhembe kweAfrica oronga kuita musangano wepagore unoitwa kumucheto weSADC Summit. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti kuvaka Robert Mugabe University kutyora bumbiro remutemo wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano akazvimirira oga kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica atanga gadziriro yemisangano inoitwa kumicheto wemisangano mukuru unoitwa pagore neSADC weSADC Summit uyo uri kuitirwa kuSouth Africa. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndiwo vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvasa chigaro wenyika dzemuSADC kubva kuna Mambo Muswati wechitatu vekuSwaziland. SADC iri kuita musangano wayo wepagore weSummit kuPretoria, South Africa, musi wa19 na20 mwedzi uno. Asi musangano uyu usati waitwa, masangano akazvimirira oga anoti achange achiitawo misangano yavo. Kuti tinzwe zvizere, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishandawo nemasangano akasiyana-siyana vaJoy Mabenge.
Pane zvinhu zviviri zvinoitika kana musangano weSADC uchiuya. Pane musangano wekutanga unonziwe weSADC Civil Society Forum unoitwa neboka rinonziro SADC NGO mubatanidzwa wemapoka anomiririra mapoka anoshanda akazvimirira ega munyika dzose dzemuSADC. Kozoitawo zvakare avo vandinonyanya kushanda navo vanenge vachisangana vari vanhu vatingatiwo pachirungu vanonzi grassroots kana kuti masocial movement vanenge vachishanda neuwandu uyezve vari vanhu vanonyanya ku ngevachinzi ava vanhuwo zvavo ava vanhu vasina kana zvavainazvo asi varivo vanhu vakakosha pasi rose. Musangano iwoyo unoitwa wakabatwa neinonzi Southern Africa People's Solidarity Network SASIN uchiitwa uchinzi SADC People's Summit. Saka musangano iwoyo uchaitwa kubva musi wa16 kusvikira musi wa18 August watakatarisa zvondora takatarisa iri. Musangano iwoyo unounza vanhu vanogona kusvika ivo chiuru kana kuti kudaridza chiuru vachitaura nezvavanofungidzira kuti vakuru venyika vatungamiriri venyika vanofanira kunge vachitarisa. Izvi zvinosanganisa kutambura nhamo, izvi zvichisanganisirawo zvakare kuvandudzwa kwemamiriro ekunze yatingati climate change. Zvozoenda zvakare zvichiita izvi chinopinda munyaya dzematongerwo enyika kuti nyika dzedu muSADC muno dziri kutongwa sei. Apa tee takanyanya kutarisana nenyika dzakafanana neZimbabwe, Zambia, Lesotho, Swaziland, Mozambique neDemocratic Republic of Congo kusanganisirawo neAngola uko kwatiri kufungidzira kana kuti kwatiri kuona vatongi veikoko vachiratidza kuti vari kusumuka nekuenda mberi nekutema nekutonga nedemo.
Asi zvamunozeya imi zvinozoendawo here kuvatungamiri venyika dzemuSADC?
Munoona vaZulu kubvira nekubvira chokwadi tiripo ndechekuti kubvira nekubvira tinoendesa zvatinozeya izvi vanototambira dzimwe nguva zvinototambirwa nemunyori mukuru executive secretary takambozvipawo vasalamao tikambozvipawo vastagomena tax. Asi kuti titi vanoteerera hatingazozivi kuti vanoteerera, kuti titi vanoita zvatinenge tavati vaiti hatingazozivi kuti vangati hatingazozivi kuti vanoita here. Asi isu sevanhu hatiregi kuramba tichisunda, hatiregi kuramba tichiisa pressure.
Vajoi Mabenge vanoshanda nemasangano akasiyana siyana akazvimirira kunyika dzekuchamhembe kweAfrica vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti danho rakatorwa nedare remakurukota ehurumende rekutenda kupa mhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora kuvaka University Robert Mugabe University kumaZoe kutyora bumbiro remutemo wenyika. Sangano iri rakurudzira dare reparamende kuti ripindire rimise vakwa kweuniversity iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vakafanobata chigaro chemukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition, muzvare Pamela Kadao.
Tisadzikisara nokuti tinofunga kuti maprioritizi egovernment haana chekuita nevana veZimbabwe. Mari yavari kushandisa iyi mari inenge ichibhadharwa nevana veZimbabwe yavanenge vachicontributa towards state. Ende tikuona kuti government yeZimbabwe yakonzerwa kuita zvinhu zvakawanda zvinoburikidza kuwanikidzwa kwekodzero yakafanana nekodzero, kodzero dzedzidzo, kodzero dzeaccess to health, access to shelter. But hurumende inotarudza kuti zviri pamwoyo pavo ndezvekuti vange vachivaka university.
Imi muri kukurudzirawo kuti dare reparamende ripindire kuti rione kuti mutemo wenyika hausi kutyorwa, asi vamwe vanoti ka dare reparamende racho rinenge risina meno. Munoona richikwanisa here kuti rizeve nyaya yakadai?
Hongu sangana reparamende zvamataura kuti rinenge risina meno kuburikidza nokuti mamembers of parliament mazhinji arimo e2/3 majority anenge achibvawo ikoko kuZANU-PF, and uyezve vanenge vachinge vachisapota decision yange yaitwa necabinet. But tinoona kuti mudare reparamende imomomo munezve vatungamiriri vanobva kumapato kuMDC nevamwe vakazvimirira vega. And uyezve tangachida kuvayeuchidza kuti ivo idonzo ravo sezvo vari vatungamiriri vevanhu kubva kuconstituents vavo, kuti basa ravo ndorokunge vachicherechedza, kubasa ravo ndorokunge vachitarisa kuti kodzero dzevana veZimbabwe dziri kucherechedzwa here kuburikidza zvakafanana nemari yetax kubhadharwa nevana veZimbabwe.
Vakavanobata chigaro chemukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition muzvare Memory Pamela Kadau vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara nezvekunetsana kuripo pakati peZimbabwe nebhanga guru rinokweretesa nyika pasi rose reWorld Bank nezvechirongwa cheCommand Agriculture chakaparurwa nehurumende yeZimbabwe. World Bank inoti chirongwa ichi chiri kusiya Zimbabwe iri muzvikwereti nekudaro chinofanira kumiswa. Asi hurumende inoti haisi kuzodududza nekuti chirongwa ichi chiri kuzadza matura. Tabata Dr. Chitambara kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
I think inyaya yekuti Command Agriculture inonge inobhadharwa sei, nyaya yefinancing yeCommand Agriculture, I think ndo nyaya yanga isina kunyatsa kujekeswa nehurumende. Saka maonero angu inini ndo pari kubva kusafanana kwepfungwa, because the way Command Agriculture is being financed zvichaita kuti hurumende isare iine a big financial deficit or fiscal deficit. Saka I think ndo pari kubva makakatanwa aripo ekuti deficit iyoyeye inopedzisa yaakuzoita kuti even chikwereti chedu chinge chichikwira. Nekuti takaita deficit, maexpenditure akanyanya kuwanda, marevenue edu asiri kukwira, zvavaura kuti taane gap iroro rinezvida kuzofinanswa. Kazhinji tatichirifinanza nenyaya yekukwereta kumabhanga tichishuwana matreasury bills. Saka izvozvo ndo zviri kunzi neWorld Bank uye maonero edu isusu zvinenge zvisiri sustainable, nekuti maakuita kuti chikwereti chenyika chirambe chichikura.
I think ndo pane dambudziko ipapo.
Asi ka hurumende iri kuti hapana kumwe kungawanikwe mari nevarimi. Nekudaro iyo ikasapindira vanhu vanofanira nzara kazvozoguma zvoita kuti inge ichitenga zvakare chikafu ichikunze kwenyika. Zvoita kuti upfumi urambe uchindengendeka.
I think chinenge chakakosha ndechekuda kuona kuti cost yatinoti pachino cost benefit analysis. Nekuti kana muri kutenga chibage kuma farmers say $390 per ton, then ari kuimporta kana ngatiti chibage on average mu region chibage chiri kuma $270-$250. So kuti mwengwa munotozoona kuti kunge muri kutenga kunze kwenyika kunogona kutozochipa pane chibage chinenge chichiproduswa muZimbabwe. So I think ndo imwe nyaya ingaitwa neWorld Bank kuti ngapa itwe cost benefit analysis ekuona kuti command agriculture iri sustainable here tichienzanisa nematrends especially kumutengo wechibage pa global market kana pa even pa muregion kuti dzimwe nyika chibage chiri kuita mari dzimwe nyika chibage on average achikupfuura $300 but isusu chibage chedu chiri pa $490. Saka makala mawe ita cost benefit analysis munogona kuzoona kuti zvaito zochipa kunge muri kutenga kunze kwenyika than chibage chamuri kunge muchiproducer munyika. Saka I think ndonyaya dziri kungotaurirwa idzodzo dzinezida kunzi pfungwa idzodzo dzionekwewo pawe neconsensus position yekuona kuti no toita sei kuti mitengo yedu iwe effective uye kuti tipowo maincentives kumafarmers ari kuproducer chibage.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vari nhengo yeMDCT. VaSaruaka nevamwe vanasawira vavo vakaita chipatapata kuunganidza mari yekutenga midziyo yakaita sezvigaro nematebhuru evadzidzi ainge atorwa nechikonzi chedare pachikoro cheSamaringa kwaMutasa kwakare. Tatanga nekubvunza vaSaruaka kuti chii chakaitika.
Chikoro chinonzi Samaringa Primary School mudunhu rekwaMutasa muMutasa Central Ward 10 ndokwakaitika zvinhu izvi. Mushure mekunge paita kusawirana pakati pemudzimai aimboshanda semunyori pachikoro clerk akazorekedza basa mugore ra2013. Saka mari dzake dzemuhoro dzanganenge dzasanyasa ku padzorwa zvinomugutsa ndokubva aenda kumatare. Zvikatora nguva nyaya iri kumatare kusvikira apiwa mukana wekuti apiwe mari yake nechikoro. Chikoro chakabatwa chiine mhosva yekusabhadhara zvakakwana. Zvakada kuti chikoro chacho chiri kubhadhara mari iya, haikoti yakazopa mukana wekuti akwanise kutsvaga zvaanobata pachikoro kuti aunganidze mari yake. Ndo dambudziko rakazoitika.
Saka mushandi uyu anga achida mari uye muridzi wechikoro ichi ndiani, ikanzuru kana kuti hurumende?
Mari aidikana apa inosvika ku14,000 blessing. Imari inonzi yakaungana mukati nemakore mashanu kubva muna 2008 to 2013 pakambonge paine mabhera cheki kupinda muinclusive government yakazounza maus dollar. Saka ndo pakaungana mari iyoyo. Chikoro ichi ndeche Anglican Diocese of Manicaland. Saka ndo varidzi vechikoro ndeche chechi. Chakambenge chiri chekanzuro asi chakazotambirwa kuchechi.
Tiri kunzwa kuti imi makabatanawo nevamwe kuti muedze kuti mutenge midziyo iyi idzoserwe pachikoro apa. Zvakafamba sei uye makwanisa here kuunganidza mari yese iri kudiwa kuti mutenge midziyo yacho?
Ya blessing pakaitika nyaya iyi takashungurudzika zvakanyanya. Tikamboedza kumhanya kumapurisa tichiti umwe musi vanhu vangauya kunotora midziyo iyo vangava vatyora mutemo, nekuti maitikira zvazvaitwa zvine ukasha, vana vachibvutirwa madeski tichinge tichiona kunge maybe kodzero dzevana dzakange dzatyorwa ipapo. Takabata futi magweta tichida kupiwa pfungwa dzekuti yaikwanisa here kuti tichite nyaya yekumatare constitutional court tichimisikidza nhau yekuti kodzero dzevana dzachikorwa. Asi takazorakidzwa kuti mushandi uyu anga ateedzera nzira dzese dziri mumutemo. Ndopo takazoona kuti sevanhu vanobva ikoko atadikita pinda muomwe kanzatu kanzatu ti kwanise kukurumidza kuunganidza midziyo asi muushire munge taongorora zvakare mitengo yemidziyo takaona kuti kuti titenge furniture yechikoro chese paito tingana mari inosvika 20,000 asi iyo midziyo iyoyo yakabvutwa zvechisimba taiziva zvakare kuti yaida kuzona okshiniwa saka takarayirwa kuti nevamwe kuti mukaenda kuaukshen munogona kutenga midziyo iyoyo nemari yakaderera saka zvoita kuti tiite chipatapata kutsvaga mudzi shamwari vanhu vakadzidza pasamarenga ipapo nekungoshambadzawo soko racho kune madzisawira akawanda zvinofara blessing kuti ndikuzivise kuti urongwa uyu hwakaita kuti vanhu vanopfuura 112 vanobva munzvimbo yevasamarenga ikoko kusanganisira nevamwe vatakadzidza navo kwana tsambe wakabatikana nazvo akatanga kutumira mari atumira $10 atumira $20 atumira dhora atumira $2 tikaunganidza mari yaikwana kuita 2,900 ndiyo mari yataanayo izvozvo asi takakwanisa kuti musi wa4 ndo pakaitwa auction takakwanisa kunobhidha tikatobva takwanisa kutenga midziyo iya saka midziyo yamumaoko mesamaringa Old Students Association
vaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chechibiki changa chiri pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Regai tiende kwavari tizwe kuti ndiani uyezve kuti chirongwa ichi chakavafambira sei.
Tarangu ndinoitwa muzvare Grace Chirumanzu. Chirongwa cheyali ndakachifarira zvakanyanya nekuti chakandibatsira kuti ndisangane nevanhu vakasiyana siyana vemunyika dzemuAfrica vanhu vanobva mumakaucha akasiyana siyana mundudzi dzakasiyana vanotaura mutauro yakasiyana ende zvakandibetsera kuti ndikwanise kuzvitarisa mukati mandiri kuti ndionewo kuziva kuti anonzi Grace Chirumanzu ndiani nekuti dzimwe nguva unenge uchifunga kuti unozviziva asi uchinge wasangana nevamwe vanhu vakasiyana siyana unokwanisa kudzidza zvakawanda pamusoro pevanhu ivavo nekudzidza zvakawanda pamusoro pako zvaka.
Ungati wewe munhu akabvunza kuti zvii zvawakadzidza iko kuno uyezve wanga uri kucollege kupi zvauchaenda unopakurirawo vamwe kumusha nyanya madzimai vechidiki sewe.
Chandakanyanyisa kudzidza kushandisa technology kuti tibatsiridze kusandura upenyu hwedu mukati menyika yeAfrica. Ndakadzidza kushandisa madrones. Madrones zvinhu zvandaiziva but ndaiziva kushandisa dai kukavha muchato titora mapicture but ndakakwanisa kuziva kuti kuRwanda vanoshandisa madrones kutrans water blood kune vanhu vanenge vari muzvipatara saka zvinhu zvandinoziva kuti munyika yedu yeZimbabwe kushandisa madrones zvinhu zvekuti munokwanisa kuapplya kuti mupuwe mvumo saka inini ndapuwa manyukunyuku yekuti ndikwanise kutedzera mitemo iyoyo kuti ndiapply kuti ndikwanise kushandisa drone kuti ndikurudzire vanhukadzi kuti vakwanise kunge vachive involved munyaya dzemutambo kodzi inini ndinoshanda munyaya dzesports dzevakadzi saka ndine shungu dzekuti ndinge ndichiratidza zviri kuita vanhukadzi vakasipana na Kesi Covendry na Helen Sinclair kunichivaratidza zvakasiyana siyana wokushandisa madrones uye nemakamera akasiyana siyana.
Iko kuno kuwanga wakanyanyo simbira nezvidzidzo zvipi?
Ndanga ndiri muzvidzidzo zvemubati wemaoko izve business and entrepreneurship saka tanga tichikurudzirwa kunzi vanhu vatema tinofanira kunge tichishandisawo maoko edu kunge tichitangawo mabhizimusi akasiyana siyana nekuti tajaira kuona varungu varivo vana muzvina bhizimisi isu tichingoapplya kuti tite kuvashandira saka taachikurudzirwa kunzi tive tinoitawo shungu dzekutanga makambani edu tinge tichiwanwa tichapinzawo vamwe vedu vechitema mabasa.
Chimbotipawo nhoroondo yeupenyu hwako vamwe vangazozvigone here zvawaita izvi?
Zvandakaita izvi ndinovimba zvinoitika nekuti ndakatarisa nhoroondo yeupenyu hwangu ndiri munhu wekuti ndakakura mumhuri yanga isina zvakawanda zvinoshamisira ini mhuri yaiita zvokutamburira zvinhu kuti zvizviwane mai nababa vangu vaenda kunosevenza kusouth africa vanotengesa madhoiri kuti tiwane school fees ndogara nchudza vanhu kuti pa holiday bega bega taitengerwa kala TV ataingona pa holiday jete kana zvikoro zvavhurwa taizva kuti ichatengeswa kuti tiwanwe school fees saka upenyu hwangu hwanga huri upenyu hweshungu baba vangu vakashaya zvavo gore rakapera asi munhu aive neshungu yekuti vana vavo vange vakadzidza saka vaigara vakatidzidzisa chikoro ndiri grade 1 ndakadzidza word rekuti excitement ndakaziva kuti rinoreva mufaro wakanyanya zvikuru saka zvinhu zvandaidzidziswa nababa vangu kubvira ndichiri mudiki tichirarama tiri kuGlenview kunzvimbo yekuti hakuna vanhu vakapfuma zvizhinji saka ndinotarisira kuti vasikana vakakura makurira andakaita vanokwanisawo kuti vagone kuita zviroto zvakakura zvavanokwanisa kuzonge vachirarama
tinoona zvekuti murimo muno makawanikwa imi muchiita mitambo takakuonai panga pachinzi Yali's Got Talent muchitamba chaizvo muchitamba kuchimbo chaSelma chekuti hangasa makatambirwa sei nevamwe venyu
ndakafara chaizvo kuona vanhu vachifarira mutambiro watakaita ndakatarisa vanhu vakauya kuno kuYali pane vane zvipo zvekutaura pane vamwe vane zvipo zvekuita mapoem vamwe vane zvipo zvekutaura mashoko chaizvo asi inini dzimwe nguva ndinoona sendisina chipo chekutaura pavanhu vazhinji saka dzimwe nguva kana uchikwanisa kunge uchiita mitambo kutamba chaiko kunogona kuratidza mufaro wako kutamba chaiko kunogona kuratidza shungu dzako neleadership yako saka ndinoona vanhu vakazvifarira chaizvo kuti takakwanisa kutamba kuchimbo chaSelma vanhu vakazvitambira zvakadaro
mune mhuri here kumusha uyezve vakati nekuya kwamakaita kuno
ndine vana vaviri Sasha natungamira ishe vari makore mwane 6 mwane 5 inini ndokwanisa kuteverwa paFacebook Instagram Grace Chirumanzu kana paTwitter at Grace Zimbabwe
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Grace Chirumanzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous iko zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi rakatarisana neimwe mhuri iri kubuhera iyo inonzi iri kutakwa nematombo ayo asiri kuzivikanwa kunzi ari kukandwa achibvepi uye matombo aya anonzi anenge achipisa semoto muhurukuro yedu tine munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 sekuru Sibanda
Makadii zvenyu vatereri.
Aiva vatereri ndovimba vapenyu chose. Sekuru Sibanda nhasi nyaya tiri kukurukura inyaya iri kusiririsa yakaitika kana kuti iri kuitika mubohera umu. Matonzwa kuti kune mhuri yakatotiza musha nenyaya yekuti vari kungokandirwa matombo anenge achipisa semoto. Hapana anozoti ari kubva kupi matombo iwayo ari kuparadza misha nekukuwadza vanhu. Tichitarisa chiitiko chakadai Sekuru Sibanda chii chinechi chiitika?
Zvinenge zvichiitika panoratidza kuti panofanira kunge pane ushireketwa unenge wakaitwa saungawo wekubata mishonga yakaipa inenge yopanduka zvokuti zvinogona kuita kana ungave mweya kana wechikwambo chekuti varenge vakanganisa mukodzi acho chovhiringidza chaakuchiburitsa zvese izvozvo chaakumhanyisa vanhu vese pabvura saka isu tinoona ari mabasa eushereketi kupandukirwa kutsika dzedu dzechivanhu tichiona mashiripita akaita saiwayo
hazvigone here kuti muvengi anotumira zvinhu zvakadaro sekuru ndanzwa muchiti panogona kunge paine vakabata mishonga kana kuita zvimwe zvakadaro vemhuri iyoyo ko vavengi havagone here kutumirawo zvinhu zvakadai
vavengi vanogona kutumira kuti zvimwe zvekunoko kuti kana zvivanda zvinogona kuti zvikande matombo zvinotokwanisa kuti zvinoita izvozvo kana zvidhoma zviya zvinokwanisa kutumwa vavengi varipo imwe nzira futi yekuti muvengi anogonawo zviita vamwe vanotumira mhene vanhu vachitumira zvavanenge vachi asi tinozvoona zviri kudivi rekuti kukandwa kwematombo zvakada kufanana nezvinhu zviya zvatinoti zvivanda zvivanda zvindodo zvinosatukasatuka zvinogona kuita matombo zvinogona kuita kana chiko chiko ndomaitiwa azvinoita mutsika dzevaroyi vanenge vachishirika
saka dambudziko ringagadziriswa sei kumhuri dzinenge dzatarisana naro kuti dzinge dzichigadzikana
dambudziko iri ndoona kuti rinotogadzirwa ne chivanhu ichi saka chinoda kuti chiongororwe todaira kuti kwedu isu zvezvata ndiwo matarama avanogadzira akaita saiwai kuti vanokwanisa kubatsirika pada kuti patsvakwe kuti mhepo yachona iri kumbobva rekupi panotanga bhagwa chivanhu anotanga aitwa matare ndiwo matambudziko anogadzirwa nematare iwayo anotanga avhenekwa kuti pakamira sei kuti chii chiri kuita kuti mhepo iyi zvakaitika pane kutsaudzirei pane pakakanganiswa
sekuru zvibanda mazuva ano kwanawo vanatsika mutanda vari kubatsirawo zvakare nekuchenesa misha nezvimwe zvakadaro mungavakurudzira here kuti vanga vachipindawo zvakare kubatsira mhuri
vanatsika mutanda tingati variko vanhu ivavo tinadzo nhengo dzetsika mutanda asi iri semhuri isu tinoti kana kwedu kuzinata ofisi tine marefa ekutano vanozokupuwa kana vana vatatu kasi tivo vanhu vanofanira kuti vashandi matara aya vanofanira kunge vari vanhu vanovhenika vanoona kuti vasingavhiniki havangakwanisi kuisimudza
vamwe vanongoti nyaya dzakadai dzinongonangana nehuroi nezvimwe zvakadaro asi zviitiko here zvinogona kungoitikawo
izvizvo zvinogona kunge zvinowanikwa kokutiwo pamwe zvinhu zvinenge zviri zvepasi zvekuti asi matose pavanotorwa matombo anenge achipisa izvo zvingagone kuve zviri zvepasi asi zvevaroi zviriko nekuti zviri kurova vemhuri ava sei zviri kunanga imba yachona zvichinanga vanhu ivavo zvadii kurova dunure taiziva kuti pamwe ndezvamwari kai
aiwa maita sekuru sibanda tinodavira kuti kana mhuri yakanga isati yavana rubatsiro kusvika pari nhasi vanogona kunge vachinzwawo zvamataura pamwe vanokwanisa kutsvaga rubatsiro vachibatsirika tinotenda sekuru sibanda
aiwa mosara zvakanaka vatei
manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga tisati tavhara chirongwa chedu regai timbonzwa kambo kanonzi Batabo kubva kuna Titan.
WhatsApp yana la code ukabunza nokunjenga konge pothole not today you standing on the crossroads you can change your life it's time that I make it right bona anza wenza inkosi kaze uvengo amunfaze zitandane zitandane
nako kambo bata bo kubva kuna Titan tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare masangano akazvimirira ogadzirira kuita musangano kumucheto wemusangano unoitwa pagore roga roga neSADC uri kuitirwa kuSouth Africa mwedzi uno sangano Red Crisis in Zimbabwe Coalition rinoti kuvaka Robert Mugabe University kuchikora bumbiro remutemo wenyika uye dare reparamende rinofanira kuona kuti izvi zvamiswa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com aiwa hamwadiwa totenda toonana zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEastern Ndebele
So kuyisika desendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 12 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho kodwa abakobulawayo bayakulandula lokho.
Kayihloniphi abantu bakithi ngoba iqhubeka icamba amanga ngento esegcekeni ukuthi abantu laba abathi bazofundisa abantu yibo kanye abachathiweyo.
Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla akumanyano we-MDC Alliance?
Kulula ukuthi besebebuya kebantwini. Esebantwini bengathi begwanda nami. Ithi bantu begwanda kambe kumele ibone ngani angasimela njengabantu begwanda nxa singenza i-coalition ngubani. Icinshe likhona ukuthi abantu bayalinika umuntu.
Okuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe esezile minyaka zingatholi iholo ngemfanelo.
Iqhiliso eliphelelele kunzima sibili izenzi zakololiwe impilo abaseyiphila yazi baphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho. Kodwa abakobulawayo balandula limbiko. Lesi sitolo siqatshe abantu abangamachumi amane lanhlanu kodwa bathi bona abanye babo abavela eHarare bazofundisa nje abanye babo umsebenzi bese bephindela njalo eHarare. Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi okukhulunywa yiKFC akusilo qiniso.
Ina sithi indaba le yasukela even indawo leyana iqalisa ukwakha. Abantu ababethiwe ithenda yokwakha indawo leyana babuya bevela khona leHarare. Baqhubeka futhi ngokuqhatha abantu abazosebenza phakathi kwendawo leyana bengabantu abavela khona ngale. Lokho ukuthi bezame ukuqhatha ngomunwe besenze thina abantu abangacabangiyo engani abantu bakithi abayifuna imisebenzi. Akusoqiniso, iqiniso yikuthi abantu laba kabazofundisa njengokukhuluma kwabo amanga. La abantu laba bazosebenza lapha nje sokungamanhloni ukuthi indaba yabo isitoti sabo esibambile. Kanti njalo thina inkuthazo esinika abantu bakithi special abantu basemkhonweni emaNdebeleni ukuthi abake beme ukuyathenga endaweni ezinjengabo KFC ngoba baqaphele khona ukuthi bathathe imali zethu kodwa bengeke badeploy back to the same community abayenza labo i-business. Ngokunjalo siyakhuthaza ukuthi sifikile isikhathi soku-identifya bonke abantu ababuya lapha lama-business awo bevela khona leHarare efike bengaqhathi abantu bakithi beqede lapho kungela development esayela abantu bakithi ukuthi sithi kubantu abanjalo asiyi kuthenga ezitolo zabo. Sisakhuthaza abantu bakithi ukuthi bengangeni ezitolo zabo beyethenga kizo ngoba bona bafuna imali yabantu bakithi. Isitolo sokuqala esiqala ukukhuthaza ngaso abantu bakithi bengathengiso yiyo i-KFC yona le evulwe kathesi.
Selike lahlolisisa yini labona ukuba labo okuthiwa yibo abafundisayo abavela eHarare bafundisani abantu bakobulawayo ngoba besike sezukubana abanye bayenza imisebenzi efana lokuthanyela.
Ngiyabonga baba ukubeka kahle. Kambe umsebenzi wokuthanyela uyadinga ukuthi umuntu afundise. Ngihlala ngiqoqa labadala lapha nxa ngihamba ngithi kanti emakhayeni kalithanyeli yini bethi siyathanyela. Ngithi kathi manje okwenza emahofisini abantwana benu bengaqhathwa ukuthi bethanyele yikuyini. Ngokunjalo umbuzo lona lo ukuthi langaphandle kokuthi abathanyela ukathi khona ukuthi umuntu aseve e-restaurant apheke amathisa enze lokhu lalokhana kuyadinga ukuthi umuntu aze e-train eHarare. Abantu bevele bekwenza abanye bamisa imisebenzi khonapha kobulawayo bevele besebenza kwezindawo ezavalwayo kumbe kusema emahoteleni angithi bonke bafunakalayo endaweni ezinjengazonalezo bathi ngomgqibelo emini sathuma ubukhokheli bethu baya-ingeja i-management ye-KFC sesiyababonisa ukuthi lokhu abaqhubeka bekwenza ikakhulu sebelethe amapholisa ukuthi azazonikela abantu bakithi ngezinja ebethusela kasikuthandi bakufakaza ngempela ukuthi abantu laba babuye eHarare kodwa bazobuyela kodwa kuliqiniso esikwaziyo ukuthi asoqiniso abantu inani elingako ongathiwa lingabuya izotrain abantu kuyini okumangalisayo ngokuthengisa ukudla e-restaurant okungethula abantu bakithi.
Alo-ke ngumqondisi umnumzana mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Umanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance ulakho ukubhidlika phezu kokukhethwa kwenkokheli ezancintisa kukhetho. Umanyano lo wathatha izigaba zebandla leMDC eziningi kodwa amanye amabandla aphiwa izilutshwana. Lokhu kubikwa kuyimbangela eyenza kube lobudlwangudlwangu emahofisini aleli bandla ngempelasonto edluleyo. Kambe kungenziwani ukuthi lolu daba lungabhilizi umanyano lo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lengxoxo.
Abantu bengayivamba beyizwise kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini efike ebantwini bengathi begwanda namuhla ithi abantu begwanda kambe ngimele ibone ngani angasimela njengabantu begwanda nxa singenza i-coalition ngubani iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu balinika futhi abantu bekhululekile bona laba abantu esiyabe sibaphiwe ngabantu kakube yibo abahamba beye kuma ku-coalition ama-position maningi kule-proportional representation kule-provincial council kulama-council then sokuzasothwa nangokuthi ngane phezulu kumbengweni we-MDCT sokuzalusuthi o-MDC ungena ngaphi AP party ungena ngaphi kusehla kusiya khona manje singavela siyiqalisele phezulu nokuthi sifaka obani phansi ngapha kungakalungi sokuhle kusixabanisa abantu already ngoba kathi sizwile ukuthi kulama-constituency anjani kobani amanye ama-constituency esinawo for example phansi khona lapha eGwanda bonabo kuthiwa yibo abazayiphiwa abala ngitsho lama-structures okurana i-constituency yenaleyo so yabo ndiveleka kusoze kuhambe.
Uthini ngalokho okuthiwa ngumnumzana Fuzwayo umnumzana Bebe?
Umnumzana Fuzwayo ukhuluma njengomuntu ovotayo ngoba antobana akulula ukuthi ngizanika i-example ngeyami inkayi i-constituency nxa wena ungavuka usithi ngoba sifuna ukuthi sibe le-coalition uvuke uye kuthi ebantwini benkayi hayi uBebe kasabi lapha sokusima ubani ubonakana abantu bazabo ukuthi sokurayit akuvele into enzima nale kuthi yenzakale mina njengomkhokheli wabantu ungakhohlwa ukuthi i-politics kanti isukela phansi iqala endlini emzini wami with my family kufanele umkami labantu abami bavume ukuthi into engiyenza yepolisi bavumelana nayo suke lapho iye ngaphi iye kuvillage engihlala kiyo ekayi ezibavumelane labo abantu esuke lapho iye wadini engihlala kiyo emalidi wadi 90 ibavumelane layo futhi isuke lapho iye kudistrict kumbe ngithi i-constituency yenkayi south engiyikhokhelayo kuvunyelwane isuke lapho iye kuprovince isuka kuprovince iye kuregion yemathebeleni isuka kuregion yemathebeleni isuka yi-national coalition so wena ungaze uqale ku-national kungavumekala ukuthi uqale ku-national but ungakaze wenzeni ungaka-implementi noto nxa uqale wavumelana ku-national qala uye phansi kwenzela ukuthi okwakuqala bonke abantu uhambe labo ngoba ungaze uthi uvumelane phezulu ukuthi ufuna ukuya ebantwini uthi yenzani so uzaba ne-problem but ungaqala phansi kusiya phezulu zathutha ukuthi kuba lula khonoko kwenza ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi usenzani kwenza umuntu wonke ukuthi aphatheke.
Mnumzana Fuzwayo ungaphosela ukugcina?
Hayi, simele ukucela yilo ukuthi siyacela kubo baba uBebe nabanye abakhokheli phezulu nalaba amabandla wonke into esiyifunayo siya ku-2018 sifuna i-coalition and i-coalition ukuthi ihambe kwakhathesi abasibhekhele ikhekhe elimele phana elihle li-attract noma phakathi liyabe linzima kodwa phandle lipholishwe kuhle lilihle sizalithakazelela ukuthi okuphakathi ngalo kulwisana okuphakathi ungazwalani phakathi kwenkulumo ze-coalition kugcine sekuba sokudubuka kuphuma phansi kukhanye khona ukudlula ubuhle bekhekhe esiyicabangayo alisathengeki ngoba ngathesi nxa ukunje sikhuluma abantu ngathesi into asebeyibona nge-coalition sebebona ubudlwangudlwanga abasazwisisi ubuhle be-coalition so kabahlali phansi isikhathi sisasekhona bakwenze masinya kulungiswe kuthi sokunzinisela mo 5-6 months towards the election, they want indaba yamacandidate konke sokulungisiwe siye ku-election singene ebantwini sikhampeni thina abantu asibesayo abantu siyangena sikhulume lapho.
Alo-ke umnumzana abekezela madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye loqoqa inhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bhebhe.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fowembula
yikudivana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje ngisewange East njalo ngixoxa lomeli walesi sigaba edalele parliamente umnumzana Wesley Sansole. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Sansole.
Yebo baba Nkomo, ngiyabonga.
Yes, injani izakhamizi khona ngapho? Kuyini okwenzakalayo esigabeni sakho?
Hayi, izakhamizi ziyaphila baba Nkomo. Okwenzakalayo kulezi nsuku abantu njengoba asikho sikhathi sokulima kodwa kulezinye indawo ezile irrigation ezinjenga eKentale. Ikentale kule Tweet elinywayo kathesi. About 3.5 hectares abayihlanyeleyo nje under i-command agriculture esigaba sodibana nedede ewange East khonapha. Kulezinye inhlelo njalo ezokuvuselela amadamu njengedamu elinjengasemalisuma dibane nedede lendawana ezijiyeneyo nje kulamadamu esingathi abe segcwele inhlabathi ichebecheme okwenza ukuthi isikhathi nxa izulu selisina laphana angaze agcwale ngendlela okumele agcwale ngayo. Yikho-ke sithole uncedo ikakhulu kwabe-World Vision abayibasiphathisayo ukubana kususwe ithebe-chebe noma inhlabathi yonale ukuthi idamu libe le ndawo enkulu engagcina amanzi ngesikhathi sezulu.
Ngobani abakhipha linhlabathi? Yizakhamizi bencedisana labo abe-World Vision kumbe bakhona abantu abaqashiwe?
Hhayi, izakhamizi lakuqatshwa abantu yizakhamizi eziyizo ezenza lo msebenzi. World Vision bezosiphathisa nje ngalokhu nalokho kufana lokudla lokunye kodwa kuyizo izakhamizi eziyizo ezisebenza khonokho. Njalo uzakuthola ukuthi kulamadamu angani asesenamanzi kulezi ngadi sile damu elinjengetonteka lapho abantu abalengadi khona abalima khona bephathiswa i-World Vision. So abantu baphathekile lokho bethwala amanzi amabhakethi besusedamu besiyathelela. Sikhangelele ukuthi kumbe singathola imali yokubana kugejwe umgodi phakathi kwengadi kodwa yiwo umsebenzi ewenzakalayo kakhulu kusona lesi sigaba okuphathelane lamadamu lezingadi nalokho engikutshoyo kokulima kwemgqoloya.
Zinkulu okunganani iy'ngadi lezi? Ziyenelisa na izakhamizi ukuvuna mpela zithengise? Ukhulume ngokulima ingqoloyi, ukhuluma ngokulima mbona bayalima le mpita, bayathengisa abakutholayo?
Ye, bayathengisa abakutholayo kodwa okuningi ngokokuthi bathole ukudla ngemuli zabo izingadi. Kodwa ingqoloyi nje banishile ukuthi kunendawo engani engalingana le lamahekti amathathu lengxenye betholakala ingqoloyi ukuthi basebenzise. Okutholakala engadini okuningi kakhona ngokuthi bayadlele muli zabo kuthi uma sekusele okunye besebethengisa. Kunenhlelo njalo lapho abantu abafundiswa khona ngokufuya imbuzi kule nhlanganiso ezinjenge-SMV zabo-Environment Africa abafundisa abantu ukufuya imbuzi ukuthi imbuzi ziphathwa njani lokuthi izibaya kumele zakhiwe njani zibe phezulu zingabi phansi kwenzele ukuthi ulongwe nobona behle kuye phansi. So bekunama-programs lama-workshop okufundisa abantu themba abaningi bathole ifundiso enhle kakhulu. Laba ngafuyanga imbuzi labo bafundile kwenzele ukuthi nxa kulezi hlobo zabo ezinembuzi lawo babo bazifundise lazo ukuthi imbuzi zifuywa njani.
Iy'nyamazana zendle zona azihluphi yini ezivandeni lapho kulinywe khona?
Ziyakhathaza kodwa-ke ngalesi sikhathi besingakabi ludubo olukhulu kakhulu ngenyamazana zendle ezivandeni. Iy'nyamazana zendle ezikhathaza kakhulu zindlovu ngesikhathi sokulima. Zona ziza emasimini zifike zona esibili kodwa ezivandeni lapha hhayi besingakabi ludubo olukhulu ngoba izivande zakhona ezibiyele ngocingo.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omhlonitshwa, siyabonga.
Ngiyabonga mamakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli wewange East edalele eParliamente umnumzana Wesley Sansoli. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Ngukama.
Hayi siyabonga ntungameli ube lobusuku obuhle. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Kamurai Moyo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union. Kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana iNational Railways ingathola imali engange $400 million ukuthi ivuselelwe imisebenzi. Lithini ngakho lo?
Hayi, kithi thina imali isivuyile okuzenza ukuthi khona lama workers ethu thina ama members ethu abangama workers ayo railways ukuthi bahlale besemsebenzini. Asiyabuya mukele ngentokozo.
Sasizwe abanye besithi kufunakala imali engange 2 billion pho nxa sokutholakale le i-400 million. Ayincane kakhulu na?
Hayi, imali leyo njengokukhuluma kwabo konke kumhlangano esiyenzayo labo abe-management, imali leyo incane le. Ayisiyo mali esidayirele ukuthi khona ingavusa uloliwe.
Ye, manje-ke nxa sikhangele okwenzakalayo lezi nsuku kuyini? Siyakhumbula ukubana bekulesi khathi izisebenzi zingatholi iholo, kathesi kuhamba njani?
Ngoba bezithi khona singahamba siyebuza ngendaba zomholo ukuthi kanti ile kuze nezikweletu zabantu lezi elilazo lizazibhadala nini. Kathesi ngela last week khona khona sihlele ukuthi khona hayi uhulumende uthe khona izikweletu zenu lezi elilazo kuyani zibuye ngapha sizihlole ukuthi bazihlela ukuthi khona kube njani lathi asikwazi.
Manje izisebenzi zona ziphila njani lezi nsuku khona kunzima kangaka zingatholi iholo?
Akhrisi kunzima, iqhiliso elipheleleyo kunzima sibili. Izenzi zakololiwe impilo abaseyiphila yazi baphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Isike sabona ezinye izisebenzi zitshengisela ikakhulu omama kade betshengisela besithi obaba sebethwele nzima. Kunjani lezi nsuku?
Hayi, kulezi nsuku besihlamelela khonokho ukuthi khona umqashi besithi khona kulo investa obuyayo. So anishabona ukuthi khona ma kuthiwa khona kulo investa obuyayo umuntu yonke ekayele ukuthi khona ingeke u-investa obuyayo ukubuya ngokuhle ngobuhle ukuthi uzabuye ebhadala izikwezi zonke ziphele. So khonokho kwamademo abantu besihlamele bekayelele u-investa nalo obuyayo kodwa ngiwazi ukuthi asekuphuma i-400 ukusheda into engazwakaliyo.
Manje kona emsebenzini kumi njani? Emsebenzini lapha abantu bayahamba besiyasebenza bengaholi?
Emsebenzini abantu bayahamba kodwa abantu basebenza basevalweni. Kade kule ndaba le kade gijima ukuthi akhona i-business iyabuya, uyazi ukuthi akusebenzeki. Abantu bonke basikwazi ukuthi khona mbani osalayo mbani ohambayo. So akusebenzeki iqiniso elipheleleyo.
Zona izitimela zihamba ngemfanelo?
Lokho kwaqina kudala lokho zihamba ngama-delay time zodwa, akuna sitimela esihamba ngesikhathi.
Ezithwala impahla ke ezifana lamalahla lokunye zikhona?
Last week sike siba lomhlangano ne-management bebesithi khona bona bale challenge yokumuva ikholo liyana besithi bona ama-wagons ayashoda lama-locals but bezingane i-business engane isikhona khona ngale one. So i-problem yangu khona ma isitimela zile kuze ma kushota amakhanda lamatokisi usho ukuthi khona kula into ehamba yakho shoti kuhambe njengoba.
Manje nxa sikhuluma nje izisebenzi ziyaba zisiyayenzani njengoba izitimela ziyaba zingahambi?
Hayi, izisebenzi emsebenzini kris bayahamba. Ukuhamba emsebenzini izisebenzi ziyahamba ngoba isitimela manje ayikhona. Isitimela manje ngahambi ngesikhathi sevile abantu. Abantu bayahamba bangena esitimeleni sabo kodwa ama-delays azenzakala endleleni kwesi sikhathi bacina bethatha ama-2-3 days ezendleleni but emsebenzini babehambile befakwe kulokungeni ukuthi khona uyebe ku-shift egcweleyo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi yiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli kumbe uphose ilizwi uphosela ezinye izisebenzi ze-railways?
Hayi,
Ngizwakala isibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga mfethu. Ubenela ngelihle.
Lo ke ngumnumzana Kamura Imoyo isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lwabangelancwadi zokuzalwa ama-birth certificate ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Sixoxa lonkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale le-Senate. Siyakwamukela kuhlelo umhlonitshe.
Alright.
Belilohlelo lamanye amalunga edale le-Senate agoqela unkosikazi Jasmine Tofa olokuxwayisa abantu ukuthi bengathola njani incwadi zokuzalwa. Selingaphi ngalolu hlelo?
Uhlelo lolu luzathatha isikhathi ukuthi luphele. Ngoba indawo ezehlukeneyo zinika amacebo ehlukeneyo. I-advice differs according to the areas. Ngoba nxa esithi kasela sihlobo sezafa, abantu lapha ahlala khona bangavumelana babe ngabaza kutsho ukuthi ye ubani wazalwa nini, siyakwazi wazalwa ngubani. Nxa esevelela kwenye indawo uthi kuthiwe umama wami aqala athatha i-birth certificate ngoba kalayo. Umama layo uthe uyathatha kwathiwa ugogo wakhe noma loyise labo babe le ma-birth certificate kuqala. Nxa sekusenziwa umlungelunge onjalo kutho ukuthi veleke loyo muntu kafuni ukuthi abantu bathathe ama-birth certificate ngoba ngabe sikhuluma ngalo umuntu lo esimkhangeleyo bangasitsheli ngonina lo gogo wakhe ukuthi banama-birth certificate yini. Ngoba nxa sikhuluma e-parliament nxa bevumelana lathi abe-social service nxa bezo-address bathi bona lani ma-MPs lingabancedisa ukubabhalela i-affidavit yokuthi sibili umuntu lo uzelwe lapha nini. Abantu betsholotsho kungathiwa kaye bathatha baze bangowe-witness kuphela abangasiyo zihlobo zabo abafuni phela ukubhadala imali yabo ukuthi nje sekulecala ukuthi ngihlezi nomakhelwane sekufuna ngidinga imali yokuthi ngigade ibhasi nye witness. Ngesinye isikhathi uzwa sebesithi sifuna incwadi yokuthi umzali wakho wafa. Akuzange kube le burial order phela ebantwini betsholotsho ababulawa yigugu round kumbe abenkaya ababulawa yigugu round. Nxa usithi sekufuneka kube le ncwadi yokuthi umuntu wafa nini bayayithatha ngayo.
Kodwa nxa sekulabafakaza bokuthi bayamazi ukuthi lo umntwana wangaphi bayakuvuma yini lokhu komsitheli?
Ngoba lakho ekomsitheli abakhulumi ulimi linye. Omunye layo ubuye sekutshela ukuthi ha likhohliwe alibuya ngale ncwadi yokuthi ubani wafa nini. Ngoba abanye balethwa bengabantwana sekubulewe ugugu kwabulawa unina kwabulawa uyise kwabulawa abantu bakhona apha abanga witness abadala kwasalo ngabantwana kuya witness ukuthi ngabantwana khonoko
ngaphambilini kwalingxoxo uke wasichazisela ukuthi wake wavela wasebenza ukunceda abantu ngencwadi zokuzalwa lezi ungathi uhluphela ngkhona lokho elufanana yini kumbe luyamemetheka
uzwana mina kangiboni mehluko wathi ngikutshela ukuthi futhi kwenzakaleni ngiyi eParliament ngiyimembi yecommittee okuthiwa yigender committee sizise saphuma njengecommittee silanda izindawo lezi ezigcina abantwana abangelabazali kube abantwana abahluphekayo okuthiwa ngama social welfare homes abantwana laba ba under social welfare eyone engumthungameli wokunika ama basics abalawo na iyehlile ukubanika yoni social welfare abantwana bayekela ukuya esikolweni anti akubona ukuthi vele nxa bekukhuluma bayahumana ngoba bayabona ngokwabo bayehlule ukwenza konoko bese sithi akulula hambani lekwenza so hambani behlulwa yini bona ukwenza so bekhona pha begcina abantwana bakhona abanye abantwana bathi besiyavaka besiyadlala ama sports outside the country bona bangahambi ngenxa yokuthi ngabala ama birth certificate bese sithi into elula ilula njani bese hluleka njengohulumende ama homes awabo abagcina abantwana labo bantwana kabala ama birth certificate
leyo valaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale lesenate sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Hayi siyabonga sithandekile ube lobusuku obuhle Magamadela sikhobokhobo ngamnanku samamo isigcibela uhlelo lothu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela Isitolo se-KFC koBulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abedolobho lakoBulawayo. Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla kumanyano we-MDC Alliance? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.